manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yistudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chikumi 30, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rezano PF vari mutungamiri wenyika vaemasoni Munangagwa vokurudzira Women's League yebato ravo kuti ishandise huwandu hwemadzimai munyika kutsvagira bato ravo rutsigiro. Zimbabwe Electoral Commission inoburitsa mazita evanhu vana magwaro akatambirwa nenomination court. Murwere wekutanga kuvhurwa mwoyo pachipatara cheparenyatwa mushure memakore mashanu anoti aive aine kutya kukuru kuti anogona kufa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Vachitaura
mutungamiri webato rezano PF vari zvakare mutungamiri wenyika vaemasoni Munangagwa vakurudzira boka remadzimai ebato ravo reWomen's League kuti vashandise huwandu hwavo hwemadzimai munyika mukutsvagira bato ravo rutsigiro kuitira kuti rikunde musarudzo dzemunanyamavhuvhu. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano weWomen's League yebato ravo, vamunangagwa vati madzimai ndio akawanda uye bato rega rega rinokwanisa kubudirira chete kana rikatsigirwa nemadzimai. Vati madzimai anofanira kushandisa huwandu hwavo kutsvagira bato rutsigiro kuti rikunde zvine mutsindo musarudzo dzegore rino.
As members of the Women's League, I call upon you to take advantage.
Imi semadzimai ndinokumbira kuti mushandise kuwanda kwenyu kuti mutsvagire bato rutsigiro kuti rikunde musarudzo.
Vakudzirawo kuti madzimai avhotere bato ravo kuitira kuti achengetedze nhaka yavo vachiti ZANU PF inovimba navo.
Tongi kana zvida kutonga zvine simba zvine nguva yakareba tsikirwa namadzimai nyika yekumunaa.
Mutungamiri weZANU PF vashandisawo musangano wanhasi kukorokotedza nhengo dzebato ravo dzechidzimai dzakabudirira kunyoresa kuti dzikwikwidze musarudzo. Musangano wanhasi unouya apo bato reZANU PF rakakwira kudare nezuro nechikumbiro chekuti Zimbabwe Electoral Commission ZEC irambidze nhengo 15 dzebato rinopikisa RCCC kuBulawayo kupinda musarudzo nechikonzero chekuti dzakaendesa magwaro adzo kunomination court nguva dzafo masikati dzaive dzakatarwa dzadarika. Vakafanobata chigaro chemunyori anoona nezvemutemo mubato iri vaPatrick Chinamasa vanoti ZEKI yakatyora mutemo nekutambira magwaro enhengo dzeCCC uye nhengo idzi hadzifaniri kukukwidza musarudzo. Izvi zvinoitika apo mutauri weCCC Muzvare Fadzai Mahere vari kuti bato ravo harisi kufara kuti pane vamwe vanhu vakaita chitsotsi nekuendesa magwaro avo kuZEKI vasina mvumo kubva kubato iri.
Chatakangoona ndechekuti kune vakafojera mazita nemasignature nelogo yedu pane zvatakaona so far zvinenge zvakaitwa nefas asi nyaya dzacho dziri kumapurisa nekumagweta edu.
Pane mamwewo mapato asiri kufara nemafambisirwo akaitwa basa nematare aitambira mazita enomination courts pamwe neZEC anosanganisira MDCT akatokwirawo kudare reElectoral Court. Zvichakadai, ZEC yakaburitsa gwaro remazita evanhu vane magwaro akatambirwa nenomination courts kuti vakwikwidze musarudzo dzegore rino. Dzimwe nyanzvi mune zvemutemo dzinoti ZEC haigoni kuburitsa mazita kumatunhu ane nyaya dziri kumatare asi vamwe vakaita senyanzvi munyaya mutemo va Brian Crozier vanoti VEC inogona kuburisa gwaro iri yozorisandura zvichienderana nezvinenge zvazobuda mumatare. Izvi zvatsigirwa nenyanzvi munyaya mutemo muzvinafundo Love More Maduku.
Asi kana vamabudisa semamirira atakaita pano, kana dare rikazotonga kuti apo pamakanyora zvakati bvisai munyoreri zvakati, apo pamakanyora zvakati wedzerai zvakati, vanenge vachiita mutemo unobvumidza izvozvo nerudo flow, matare ari pamusoro anokwanisa kuchinja.
Vaendera mberi vachiti magwaro ekuvhotesa kana kuti maballot papers ndiwo asingakwanise kudhindwa nyaya dziri kumatare dzisati dzapera. Sachigaro vesangano rinoongorora sarudzo reZimbabwe Election Support Network ZESNI zvakare vari gweta vaAndrew Makoni vanoti kuwanda kwenyaya dziri kumatare kunoratidza kuti zvinhu hazvina kufamba zvakanaka kunomination court.
Saka takatarisa matambudziko iwawo anoratidza kuti pakaitika nomination court panga pasina gadziro rakakwana yekuti vanhu vakwanisa kuita basa iroro.
Zimbabwe ichaita sarudzo dzemutungamiri wenyika paramende pamwe nemakanzuru musi wa23 Nyamavhuvhu gore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Bato rinopikisana Citizens Coalition for Change kana kuti CCC riri kupomera nhengo dzebato riri kutonga reZANU PF mhosva yekuparadza zvibhorani zvakachereswa nenhengo yaro iri kukwikwidza musarudzo dzedare reparamende kuBikita East, richiti ZANU PF yakapika kuti mudunhu umu hamudivi vanoita zvirongwa zvebudiriro vasiri mubato rinotonga kusvika sarudzo dzegore rino dzapera. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Nengo ZCCC dzataura neStudio 7 kuBikita East dzinoti vatsigiri vebato reZANPF vaitungamirwa nevari kukwikwidza vakamirira ZANPF vakotikomba vakaenda vakanokanda matombo muzvibhorani zvina zvakachereswa nevari kumirira bato rinopikisa iri vaBoniface Mudzingwa. Vakafanira kubata chigaro chemutauriri wekomiti iri kuona nezvesarudzo muBikita muCCC vaJohn Mpanduki vati ichokwadi kuti zvibhorani izvi izvo zvaifanira kuitwa magetsi ezuva zvakaparadzwa nevatsigiri veZANPF vachiti mudunhu ravo maberekera ingwe.
Vana kuti gomba vari kudestroya mabhoozi akadrilwa navamuzingwa. Izvi zvinoratidza kuti maelection atiri kupinda aya ane njodzi mukati uye vakutotanga hondo.
Vamudzingwa avo vanga vasingakwanisi kupinda pamhepo vachiti vari murwendo kuenda kuZambia vatenda kuti zvimwe zvezvibhorani zvavakacheresa muBikita East zvakaparadzwa nevatsigiri veZANPF. Vari kumirira sakanzura weCCC Ward 18 umwe mune chimwe chezvibhorani chakaparadzwa vanabhuri Mchei vanoti bato iri rakaita utsinye sezvo munzvimbo umu mune dambudziko remvura zviri kumanikidza vagari nezvipfuwo zvavo kushandisa mvura yakasviba inobva murwizi rwachivaka.
Takabatikana zvakanyanya uye community yakabatikana zvakanyanya nenyaya yekuti mvura idambudziko yekutomwa kuvillage iri padhuze iyoyo since from 1980 hakuna mbobvira kwacherwa chibhorani.
Vagari vanoti zvakaitwa izvi zvinokonzera mhirizhonga sezvo nyika yakatarisana nesarudzo. Asi vagomba varamba mhosva yavari kupomerwa vachiti havana nguva yekuti hazvisina maturo.
Vebato
reCCC vati vanga vasati vamhangara nyaya yekumapurisa asi vanotarisira kundomhangara munguva pfupi inotevera. Mhirizhonga yezvematongerwo enyika padondo remasvingo iri kukwira zuva nezuva. Nezuro dzimwe nhengo nhatu dzechidzimai dzebato rinopikisa iri dzakaudza Studio 7 kuti dzakanotiza misha mushure mekumisa kuurawa nenhengo dzebato reZANPF nenyaya yekuti dzakasarudza kumira musarudzo dzemakanzura kuchiredzi nemwenezi. Mune imwewo nyaya vaChristopher Mutonhori Rhodzi vanga vachitarisira kukwidza musarudzo dzeparamende vasina bato ravakamirira kuGutu West vakashaya nezuro manheru mutsaona yemumugwagwa mushure mekunge motokari yavo yabuda mugwagwa ikawira murwizi pedyo nedhorobha rechivhu. VaMutonhori vakanyoresa kukwidza vakazvimiririra mushure mekunge varambidza kukwidza musarudzo dzebato reZANPF dzekutsvaga vachamirira bato iri musarudzo kana kuti maprimary elections apo pakasarudzwa vaJohn Paraza kuti vamirire ZANPF. mutauriri wemuri ya kwa rozi wa Aaron mtono rozi vati varasikiru wa zukuru nekusha ya kwe mningina wavo uye wanoti muri yavo inofungira kuti njozi ii ine chekuja nese matongero enyika
mwadu ya mtu nori nyingu wa zukuma 7 kuloku madeko ini ngi yaka jingi kweika na kuchanyu ziba kutibude mkwagwa azwela suguti mwadu ya shuna ya ete ya suguti ya ayo pateka njiyo inakana kwa za mpushila kuti anopina mbriji
vati vamto nori wantatira kuradzi kwa mswe sondo kuprazile muri yavo kumvuma naka mira studio 7 umatsingo dini Godfrey Mtimba.
Murwere wekutanga wechirwere chemwoyo wekuvhuyiwa pachipatara cheparenyatwa mukati memakore mashanu anoti ari kufara kuti mupenyu sezvo aitya zvikuru kuti anogona kungofa sezvo zvekuvhiyiwa mwoyo izvi zvakapedzisira kuitwa munyika muna 2018. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Muzvare Blessing Bunda vane makore makumi maviri nemapfumba mwekuberekwa vataura izvi vari muintensive care unit kuchipatara cheparirenyatwa uko vati vari kupora zvakanaka. Muzvare Bunda avo vakavhiyiwa mwoyo musi wa22/10 vaudza vatori venhau kuti kunyange hazvo vakavhiyiwa pachipfuva havachina marwadzo avari kunzwa. Chipatara Cheparirenyatwa Group of Hospital chatendera vatori venhau vashoma kuti vakwanise kutaura namuzvare Bunda uye vanga vaine vana chiremba vakavakotsirisa pamwe nevakoti vakabatsira pakuvhiyiwa kwavo. Vari kutungamirira urongwa hwekuvhiya mwoyo pachipatara cheparirenyatwa vari nyanzvi yekuvhiya zviri mukati mechifuva kana kuti specialist cardiovascular and thoracic surgeon Dr. Simukai Machawira vaudza vatori venhau kuti murwere wavari kupora zvakanaka vakati naivo vaive nekakutya sezvo paive pava nenguva vasina kumbovhiya munhu zvekugadzira mwoyo munyika.
Tinofara kuzivisai kuti operation yakafamba zvakanaka. Uyu semurwere wedu wekutanga sekutyawo kwaaita isusu taivawo nekakutyawo kataivo nako.
Parirenyatwa pari zvino yavhiya mwoyo yevanhukadzi vaviri wepiri wacho akavhiyiwa nezuro. Dr. Muchawira vati vanofara kuti kunyange zvazvo vakatura maawa matanhatu pana Muzvare Bunda murwere akavhiyiwa nezuro akatora maawa mashoma.
Tingati zvakatora nguva yakareba kudai nenzira yokuti tatiri timu yaichaita operation kepitanga mushure memakore mashanu. Saka vanhu munee muchiita kakudyidzana zvine zvichida kuti munyatsonzwanana pamunee muchiita operation. Tingati tikacherechedza yatakaita nezuro takatora maawa matatu nehafu zvichiratidza kuti timu yava kudi iri kubatana ende zvinhu zvaaku
vatiwo kuti bvupa rakachekwa rinyatsopora zvinogona kutora mwedzi mitanhatu. Vawedzerawo vachiti vave kutarisira kuti vanhu vavanovhiya vachazenge vachiwanda nekufamba kwenguva.
Sevanhu vachiri kutanga tichambotanga tichiti murwere mumwe chete pasvondo, asi tichitarisira kuti tichapota tichiwedzera. Tiri kutarisira kuti tosvika pa2 kusvika kana zvikabudirira togona kuti zuva nezuva during the week tinee tichingoita maoperations every day.
Nyanzvi mukurarisa varwere Dr. Shield Kajese vanoti havana chakavatambudza mukurarisa nokumutsa muzvare Bunda.
Taiziva kuti mwoyo wake une problem. Taifanira kutora maprecautions ekumeka sure kuti patiri kumukotsirisa taitawo zviri kuenderana necondition yemwoyo wake.
Nyanzvi mune zveutano Dr. Henry Madzorera vati kuvhiya varwere vemwoyo munyika kunobatsira varombo.
Tinotenda nokufara nokupembera kuti pane open heart surgery kuitwawo mazuva ano muno muZimbabwe inobetsera vazhinji vasingakwanisi kuenda kunze kwenyika.
Munyika manga musina chipatara chehurumende kana chakazvimirira change chichivhura mwoyo, izvo zvinonzi nenyanzvi zvaita kuti vamwe vanhu vane zvirwere zvemwoyo vaida kugadzirwa vapedzisire vafa nekuda kwokusheya mari dzekubuda kunorapwa kunze kwenyika. Chipatara cheparirenyatwa chinoti chine vanhu vari pakati pemazana matanhatu nemazana manomwe vari kuda kuvhiyiwa mwoyo, asi vachitiwo kune vanhu vakawanda vane chirwere ichi vasati vave mumabhuku avo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa 23 Nyamavhuvhu. Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo nemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana mukachokwadi, tererai Studio 7 nguva dza 7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare repamusoro soro muAmerica reSupreme Court nezuro rakabvisa mutemo unotarisa boka, rudzi kana kuti munhu anobvepi kuti akwanise kupinda muzvikoro zvepamusoro soro, richiti nzira iyi haifanirwe kushandiswa kuti munhu apinde kumakoreji nekumayunivhesiti. Asi mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakashora zvikuru mutongo uyu vachiti vanopokana nawo zvakanyanya uye vakakurudzira zvikoro zvepamusoro soro kuti zvisaone sekunge mutongo uyu ndiwo magumo ezvose. Varimi vegorosi yemuchando vanonzi vakakundikana kurima mahekitari zviuru makumi mapfumbamwe kana kuti 90,000 hectares avainge vakatarisirwa kurima gore rino. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Munyori mukuru mubazi rezvekurima vaJohn Basera vakazivisa muchinyorwa chavakaburitsa nechipiri kuti varimi vakakwanisa kurima zvikamu makumi mapfumbamwe nezvitanhatu kubva muzana kana kuti 96% zvemahektare zviuru makumi mapfumbamwe kana kuti 90,000 hectares zvavainge vakatarisirwa kurima gore rino vachikwira kubva pamahektare zviuru makumi masere kana kuti 80,000 hectares akadyarwa gore rapera. Dr. Basera havana kuzivisa kuti sei varimi vakatadza kurima ndima iyi. Dunhu reMashonaland West iro rinosimbotungamira makore ose adarika rakazivisawo kuti rakatadza kusvika mahektare zviuru makumi matatu nezviviri kana kuti 32,000 hectares zvayainge yakatarisirwa. Mudhumeni mukuru mudunhu iri, amai Sarandoro, vanoti kwakanga kwarimwa mahektare zviuru makumi maviri nezvitanhatu kana kuti 26,000 hectares kusvika musi wa 15 Chikumi pakapera nguva yekurima gorosi. Mumwe mukuru mubazi rezvekurima muzvinafundo Obed Jiri vanoyambira varimi kuti hazvichayamura kudyara gorosi nguva ino sezvo risasvike. Vamwe varimi vanoti vakatadza kurima ndima dzavaida nekuda kwematambudziko akasiyana siyana anosanganisira kunonoka kuwana zvikwanisiro, kusawana magetsi paanenge achidiwa kuti vadiridzire gorosi, pamwe nekunonoka kukohwa zvimwe zvirimwa zvakaita sechibage muminda yavanozodyara gorosi. Mumwe akanonoka kupiwa zvikwanisiro nebhanga reAFC ndiva Bright Ndevere vanorima vari kubhange. VaNdevere vanoti vakazowana fotireza masvondo matatu nguva yekudyara gorosi yatanga. Mumwe wakanonoka kudyara nekuda kwemagetsi anga asipo zvichinzi mapango anodonha ndiva Nison Mafuta vanorima vari kumazoe mudunhu reMashonaland Central. VaMafuta vanoti gorosi rinoda kuwaniswa mvura kwemaawa masere pazuva kana risati rabuda richiri pasi.
Ndoita wazinaitango rezvo. Amo around rupina naye chabuda chiva mapeto ne round rimaita zvadzoka futi 2 minus rubisa 2 hours.
Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai mai wePGT vanoti varimi vakawanda vakaita dambudziko rekunonoka kuwana zvikwanisiro.
Kunonoka kuwana zvishandiso ndizvo zvakaita kuti wheat iwedzerwe panguva yekudyarwa kusvika musi wa 15 June.
Mumwe murimi ane mukurumbira wekurima mudunhu reMashonaland West vachinashe Ziki vanoti dambudziko remagetsi riri kuramba richinetsa uye zvave kunzi mawaya anofambisa magetsi ndiwo ari kudambuka.
Mafunzi manje matanda arikudonha arikutsvane moto so
Vaziki vanoti varimi vanogona kuramba vari padambudziko rekushaya magetsi iwo achinzi avepo nguva dzose. Hatina kunzwa divi revhesa sezvo mutauriri wekambani iyi Dr. George Manyaya vanga vasingadaviri mbozhanhare yavo. Asi vhesa yakavimbisa kuwanisa varimi vegorosi nyika yose 120 megawatts dzemagetsi asingadzimwe dzimwe kana kuti load shedding izo dzinonzi dzinokwanira varimi kubva gorosi richidyarwa kusvika parinochekwa kubva muminda. Bazi rezvekurima riri kutarisira mametric ton zviuru mazana mana kana kuti 400,000 metric tons kudarika gore rapera pakakohwewa gorosi mametric ton zviuru mazana matatu nemakumi manomwe nezvishanu kana kuti 375,000 metric tons. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Munhau dzemitambo. Meya weguta reHarare vaJacob Mafume vanoti nhamo yedzinhandare muHarare yave kuzopera kutanga svondo rinouya, apo vari kuvhura nhandare yeRufaro Stadium. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vamafume vanoti zvese zvakakosha zvakafarira kuitwa paRufaro Stadium zvaitwa, zvekuti nhandare iyi yasara mazuva mashoma shoma chete kuti nhabvu itange kutambirwamo.
Tapedza kuisa pitch, magetsi adzoka after 4 years. Jekrema changing rooms aitwa extended, taisa plumbing ichange yapera within the next 5 days. Tinotarisira kuti bora rinobva range rava kutambwa. Tapedza plumbing.
Vanoti tarisiro yavo nemafambiro ari kuita zvinhu ndeyekuti kutanga kwevhiki rinotevera zvikwata zvemPSL zvinge zvave kushandisa nhandare ine mukurumbira iyi. Kuvhurwa kwave kuitwa Rufaro kwauya panguva yakanaka sezvo zvikwata zvese zvemuHarare nezvimwe zvisina nhandare dzakakodzera zvange zvomanikidzwa kutambira kumamwe maguta sezvo National Sports Stadium yambovharwa nekusamira zvakanaka kwayakaita. Hurumende iri kutatarika kugadzirisa zviri kudiwa kusanganisira mvura nezvimbuzi. Chikwata cheDynamos chave kushandisa Butter Stadium kuGweru neBarber Field Stadium kuBulawayo. Asi mukuru wekumahofisi avo vaJonathan Mashingaidze vanoti izvi ndezvechinguvana vakamirira Rufaro Stadium. Black Rhinos yave kushandisa Butter Stadium. Caps United neCranbourne Bullets dzave kushandisa Barber Fields. Herentals yave kumandava Stadium. Asi mtevedzeri wasachigaro weSimba Bora vaCharles Nyatsine vanoti ivo vakasarudza Baobab Stadium kumaruwa eMhondorongezi.
Tikataurawo neveshishambata Stadium kuGweru kuti tigone kuzowana inonzi pachirungu second option iri tigone kushandisa Butter Stadium tikasvika zvakare pakuwirirana navo.
Asi ZPC Kariba iyo yaishandisawo zvekare National Sports Stadium yaita rombo rakanaka mushure mekuonekwa kunzi nhandare yavo yeNyamuga Stadium yave kukodzera kutambirwa nhabvu yepamusoro zvichitevera gadziriso yakaitwa. Dzimwe nhandare dzakaita sewadzanai kuShamva Sakubva kwaMutare neAscot kuGweru dziri kugadziriswa kuti dzizorerutsa nhamo yedzinhandare iyi. Mutauriri weguta reGweru Muzvare Vimbai Chingwata Mutse vanoti vari kugadzirisa nhandare iyi kuti veruzhinji vafare.
Sisekanzuro yeGweru tiri kugadzirisa zvakanaka Asco Stadium kuti munge munokwanisa kunge muchitambirwa nhabvu.
Makundano ePremier Soccer League ari kudzoka kutanga mangwana mushure mekumbomiswa kwemasvondo maviri nekuda kwedambudziko renhandare iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Friday, Muchirongwa chedu chema gitara chosondo rino tine hurukuro nemuimbi wemusambo wegospel akambotora zororo mukutikisa mimanzi asi iko zvino adzoka zvakare nenziyo itsva amai shingisa isuluma. Amai Suluma vakaita mukurumbira kwemakore akawanda. Ngatinzwei chikamu chekutanga chehurukuro yavaita naIvans Tsininga weStudio 7.
Kalgendi tangire pa album ende kuti tinotaura kuti album number 8 chienda kuchikoro takandiri ku America Louisiana ndaka release album inonzi Ndewake ndaka release wo asina kuti ndabva ku Zimbabwe saka vamwana yiziva vamwana yiziva asi ndakanga tiri album number 8 saka ndakanga kuti 2012 kuna masonga vanacho kana vava na album manawanda ka masonga zvinenge kwakutokangana
basa ratori mebasa
inotori basa pirate yangu ya nyanyisa saka tanga taa kushika kuita ma CD sango kuti no katimbo tsvage ino nzira yekuita sei yeku ikuita kuti vanhu vasatimirire tsingo dzedu zvatinoti
mandizvako mazuva ano kai
ndozvako mazuva ano saka takabata tsotanga kutoti ma CD ngatimbosiya nipasi.
Jambirira.
Jambiraiton.
Vakakunzwai 2008 yamuri kutaura iyi. Nevari kukunzwai nhasi mazerasiyana. Imimi mumazivi yenyu yachinja zvipapi kubva kumakare uko kusvika pari nhasi.
Ndingada kutotunza kuvani nevanoteerera kuti yachinja here. Ndoda kuti nditori shunga dzangu kutoza kuti imi vachandiri nadzimu mandisingo kuti ndaichinja. Chindinato mune kuchinja ndoda kuti ndikwanisa kuchinja nematurity. Bariko zvinoiza already doubled that age. Na bit 25 kusvika mamwe ma 50. Saka ndinoona kuti achinja kumaturity in writing songs and maturity.
Nyaya ino gara ichindibata tine vakawanda vatakarasikirwa navo nenyaya dzekuzonzi vakange vakuita zvemadrugs vakange vakuita vanga vama addicts alcohol nezvimwe zvakawanda wanda ini makanzvengana sei nematambudziko akadai kusvikana.
Iya isaitito zvokutonzwa kwachitoro chishamisika ende matora nyaya ndishamisa nokuti musoro manheru ndichiita manamato nevana vangu ndaita mwaudza ndichikuti ndichandandisozobudisa seremoni vachikuti uyu mukomana uyu toa murume mukuru aitouya kuchechi kwedu asi akazodekesa kuya ndoda kuti paanga achiimba gospel akanga akuita zvemadrugs vari kuimba zvavo asi mukuti vari kuita zvokurara usiku hwese vachimba vachibedzwa kumagigs anenge anga angu dzimagigs mazuva acho ee saka ndakazotanga kutozonzwa kuti madrugs mhai kuti vanhu vakwanize kuramba vane simba rekuimba usiku hwese ndipo takatanga kuzonzwa nezvana Whitney Houston kuti ndozvaanoita nemamwe masecular musicians nezvematauro izvozvo kuti kana vana londo vaya takangonzwawo kuti takaita maconcert nawo tichiri vadikiwo mazuva chaya kumabackground totange kuti vanenge vachitonwa doro vanenge vachitoinini taitoshandisa kuti vakuimba gospel vanotonwa doro kuti vari kuzvira kumaketini saka tichaitotishamizawo moti kaiti kana kaimba kavo kwatobuda nemusodzo tofunga kuti hashuwa munhu ari kutokomborerwa iyo inenge ti
manga muchinzwa kamba kanonzi fara zvakadaro kakamboitwa mukurumbira muhurukuru yaitwa naIvans Tsininga weStudio 7 naamai shingisa isuluma vari parunhare kuCanada. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chikamu chechipiri chehurukuro iyi. Vateereri musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na 8 PM manheru anhasi apo tiri kutarisa urongwa hwemapato ezvematongerwo enyika hwekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzegore rino. Sezvo nguva yedu yapera regai titarise misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wezano PF vari mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vanokurudzira Women's League yebato ravo kuti ishandise uwandu hwemadzimai munyika kutsvagira Zanu PF rutsigiro. Zeki inoburitsa mazita evanhu vakabudirira kunge vachinyoresa nenomination code. Ini ndini Jonga Kandemiri ndokusemwe na Praxidus Jeremiah.
Soko isikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithathe leli thuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika uhlelo ngolimi lwesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 30 Nhlangula 2023 ngupraxidus Jeremiah.
All members of the Women's League must continue to mobilize and drum up support for more and more votes for our colossal revolutionary party.
Umongameli Emerson Mnangagwa ukuthaza abohlangothi lwabesifazane kuZanu PF olo Women's League ukuba bakhankasele bathole usekelo kukhetho lwalonyaka.
The 3-4 years in a new public assistant. Even more public loans of gas is a pure quota high, that is what I would have given you to the Simo Singh. Katesi Safara Uma settlement. See, I've been saying it was a good thing.
Abakhubazekileyo bakhala ngokuthi babhekane lenhlupho eziphethwe kabili nxa kuqhathaniswa lalabo abangakhubazekanga. Umoyo inkosikazi Zodwa Dabengwa obhubhele eNgilandi kumaviki amabili adluleyo ukhangelelwe ukulethwa ekhaya eZimbabwe ngolwesine weviki ezayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Emerson Mnangagwa ukuthaza abohlangothi lwabesifazane kuZanu PF ole Women's League ukuba naba kankasele ngobunengi babo bathole usekelo kukhetho lwalonyaka ukuze banqobe ngoba belinani eliphezulu elizweni. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emhlanganweni wabesifazana beZanu PF owe Women's League National Assembly, uMnangagwa uthe ibandla lakhe liyaqhubeka lidinga usekelo kubo mama elizweni lonke ngoba kungela ngenye indlela ibandla lakhe elingaphumelela ngayo kungela sizo oluvela kubo mama.
All members of the Women's League must continue to mobilize.
Omama bonke abogatsha le-Women's League bakhuthazwa ukuba baqhubeke bedingela usekelo ibandla lethu lokuba basekele inkululeko yethu lezibuso esilayo namhlanje.
UMnangagwa uthethe ithuba leli ukwenzela amhlophe abazamela ibandla leli esithi ukumele bakhankase ngamandla ukuze banqobe ukhetho. IZANU PF ithi izakwenza isicelo emthethwandaba sokuba abafuna ukuncintisa ezikhundleni zedayela ephalamende abe-TCC abalitshumi lanhlanu koBulawayo bengavunyelwa ukuncintisa baphuza ukuhambisa amabizo abo edale le-nomination court lisithi bafika edale sokwedlule ihola lesine emini yantambama njengalokho okusemthethweni. Kodwa abe-CCC bona bathi lokhu kuveza sobala ukuba iZANU PF iyesaba ukumisana lebandla leli kukhetho. Lokhu kuthiwe ngumsekeli wesikhulumeli se-CCC uMnumzana Felix Mafa.
Iqiniso ikuthi iZANU siphelelwe ngomphako, konke kukhulumayo lokhu ngamanga akusoze vele kwenzeke. Umthetho ucacile ukuthi umuntu uyangenisa amaphepha ko ngo-4 o'clock. Uma sewangenisile ngo-4 o'clock, u-presiding officer uzabe lokhu elibiza kuze kufike isikhathi leso okulungiswa khona. Engaze efice ngenye okunye okungalunganga uyalungisa ngoba amaphepha asengenile. Njengoba esithi kwazi kwafika mhlaka 22, ayisiyo ndaba yethu, yibo ababengala staff.
Kunje uZulu lokhu emelele ngamehlo abomvu uluhlu lwamabizo alabo abazancintisa ukhetho ukuba ethulwe ngabe commission elawula ezokhetho eye Zimbabwe Electoral Commission. Omunye walabo azancintisa imele ibandla leDAZ umnumzana Kulakwashe Zulu uthi uselindele ukuba amabizo aphume.
Ngikhangelela ukuthi igama lami liphume khonapho ezekhi nxa sebegazethile, ngoba akusela ngenye indlela, ngoba yonke into eyayimele siyenze sayiyenza ngendlela efaneleyo. So mina sincintise kathesi sibekwazi ukuthi ukhetho lwethu luyaphuma lunjani.
Izekhi bekumele ethule lolu luhlu lwamabizo alabo abazancintisa kukhetho lwalo nyaka namhlanje lingakapheli ilanga lanamhlanje phakathi kwamabili ngo-12 AM ukuthi indawo zokuvotela zizaqala ukwaziswa uZulu ngeviki ezayo. ELeZimbabwe liqhuba ukhetho olukhulu lwelizwe lokudinga amakhansila, amalungu edale ephalamende kanye nomongameli welizwe mhlaka-23 Ncwabakazi. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngimnozelo wezindlovu.
Abakhubazekileyo bakhala ngokuthi babhekane lenhlupho eziphethwe kabili nxa kuqhathaniswa lalabo abangakhubazekanga. Ngakwelinye icele, uhulumende uthi yena uyazama ngazo zonke indlela ukuthuthukisa impilo zabo. Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvele emkhosini wombukiso weZimbabwe National Disability Expo ogujelwe enkundleni ephelandaba stadium eGwanda kusukela ngolwesithathu wagqitshwa lamhla. Umnumzana Peter Zulu Ensind Village okhubazeka esandleni uthi sesiside isikhathi bengatholi uncedo oluvela kuhulumende.
Three years singani public assistant sisidlali kodwa ama-forms ethu anjani kuthi akuzabuya even ama-public loans zizaphiwa kodwa hhayi kathesi akulalutho njengoba libona ukuthi isimo sinje kathesi safaka kuma-settlement siyabesela into zokulimisa.
Umnumzana Sanders Msaka wenhlanganiso yeZimbabwe Albino Association uthi iningi labo liyafa ngenxa yokuswela amafutha okugcoba emzimbeni.
Ijwabu leli lithwalise nzima kakhulu abantu abale albinism ngoba ijwabu liyatsha. Ijwabu lingatsha libangela okuthiwa yi-skin cancer, libangela izilonda eziningi. Izilonda zona ziyana zingaba ziningi ezenza ukuthi umuntu etshelelanga ziyabangela okuthiwa yi-skin cancer. Yona le i-skin cancer oyiwo umkhuhlane obulala abantu abale albinism.
Umnumzana Msomi Mlilo olilunga leZimbabwe Visual Impaired Teachers Union uthi kuyadinga ukuthi bathole imitshina kulezi nsuku lapho befundisa ukuze abangaboniyo labo bafinyelele ilungelo labo lezemfundo.
Sikhuluma ngamakhompyutha, sikhulume ngamaprojekta, sikhulume ngama-smartphone, sikhulume ngama-braille paper, sikhulume ngemitshina yokusebenzisa ekubhaleni i-braille ukuze sifundise abantwana kuhle. Amabhuku atholakale ngoba amabhuku awekho.
Emazwini akhethulwe ngumphathi ntambo obona ngezisebenzi lenhlala kahle kaZulu umnumzana Paul Mavima, umongameli Emerson Mnangagwa uthi urhulumente wakhe uza kuqhubela phambili elwisa ukuthi abakhubazekileyo bathola amathuba alingana layo wonke umuntu elizweni.
Persons with disability are first and foremost.
Okokuqala, abantu abakhubazekileyo ngabantu labo njengathi, njalo kumele bahlonitshwe baphakanyiswe. Uhulumende wami uzanika amathuba afanayo kubo bonke abakhubazekileyo kwinhlelo zentuthuko lapho sisakha ilizwe lethu ndawonye.
Umnumzana Raymond Magudugudu ongumanjinela njengomqeqeshi esizinda Vocational Training Center koBulawayo uthi umbukiso lo weNational Disability Expo unikeza abakhubazekileyo ithuba lokuthi babukise isiphiwo zabo.
Thina lokhu kuyasijabulisa kakhulu. Lokhu kuyatshengisa ukuthi disability is not inability. And sifunda abanye babone because some are still in a cocoon. Abanye ama-parents bayenza ukuthi umntwana ule disability bayibona ngathi it's useless. Da kumele limvalele kupage yaphuma yabona but kathesi nawo ivira bayabona ukuthi abantu bale disability they are doing something great, something that you can't even imagine yourself ukuthi kungenzeka umuntu ungaboniyo khonokho.
Umongameli Mnangagwa unikeze abakhubazekileyo amaplazi amabili, izitanda zezindlu eziyisithupha, imitshina yokusebenzisa ngezandla, inhlanyelo kanye namakhuba lokune. Umbukiso walonyaka oqhutshwe phansi kwendikimba ethi Holistic Empowerment of Youth and Children with Disabilities Towards the Attainment of Vision 2030. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda Albert Ngobe.
Loke si utawa lwabakhuba zikileyo baphinde bakhuthaza abantu ukuthi bachiyane lomkhuba wodlayela ikakhulu kukhetho besinjalo abesifazane labatsha kumelanga bahlukuluzwe ngoba inani lamacala asephanyekwe emthethwandaba ngaba lesifiso sokuncintisa kukhetho lwalonyaka esemaningi kakhulu osokuhle kukhomba ubana lolu khetho alisoze lube ngolukhululekileyo. Wanastasia Ndlovu ekobulawayo usethulela lolu daba.
Linkuthazo iphuma ngesikhathi iningi selibona ukuqansa kwezehlakalo zodlakela endaweni ezehlukeneyo zelizwe, kungakho abakhubazekileyo sebegqugquzela ukuba kube lokuthula ezweni. Umnumzana Tsepang Nare okhubazekileyo usola indlela ukhetho oluqhutshwa ngakhona ezweni.
Ukhetho lolwalonyaka lulama events athiyeneyo, ama events lawa ahlukumeza amalungelo oluntu. Sikhangela ukuthi abanye abantu sikhuluma kunje ababerejistile abakho ku-voters roll. Sikhangela njalo lokuthi nomination court yahamba njani. Ukutshintsha kwezabelo kwa-afektha amanye ama-political party okwenza behlule ukufilda ama-candidate. Sikhangele njalo intengo yama-nomination fees i-afekthe kakhulu. Sikhangela abantu abakhubazekileyo labo mama kade belesiso sokuthi bancintise bangene ezihlalweni lapho abanelisa ukuletha utshintsho.
Unkosikazi Constance Vanda okhubazekileyo ongumqondisi weZimbabwe Women with Disabilities Development uthi ukhetho lwalo nyaka solukhanya vele ukuthi luzaba nzima.
Ukhetho lwalo nyaka silukhangele sibili, kodwa ke i-challenge ezikhona njengalo nyaka njengoba kutshintshwe kwantshintshwa wabantu bayiswale lale ukukhanya kuyi-challenge enkulu yena le, ikakhulu ebantwini abakhubazekileyo. I-braille kayikho sibili, isizame sazama saphinda sazama nge-braille, kodwa ke kukhanya ngani asiphumeleli ngoba akula lo yedwa embona ephosilihle kuthina abantu lapha. Esikuzwayo ukuthi i-braille iyadura, i-braille iyadura, kodwa ke kanti ongaduriyo ikuphi, ngani kuyenzeka? Sekuza kuthi i-braille kuyadura kungazabe kusenziwa. Konke kumele kwenziwe ngoba yenye indlela yakuphila yabanye abantu aphila ngayo.
Unkosazana Sukoluhle Mhlanga olwela amalungelo abakhubazekileyo uthi uyasuthiseka ngamalungiselelo okhetho.
Okwakathesi part of ukhetho, izekhi zesini izamile ngamandla onke ukuthi yenze ama-consultations, consult lapha lalapha ukuze siparticipate njengabantu abakhubazekileyo. So overall, especially in urban areas, abantu bayakwazi, though we are still lagging behind in terms of free access to information that is not friendly to people with disabilities. But hi, so far so good.
Unkosazana Messi Furanayi ole uthi uyajabula ngoba uyingxenye yokhetho lwalonyaka.
Ya, sizizwa siphakathi sibili. Hayi, bazamile ukusiphatha kahle lathi ukuthi singene. Hayi, inkinga esathi sahlangana lazo nje kwakuyisikhathi. The process was very slow. Yikho engathi kwabanzi manje.
Umphathi ntambo we-micro small to medium enterprises unkosikazi Sithembiso Nyoni ozangena kukhetho emele ibandla lezanu PF enkai North laye ukhuthaza abantu ukungaphatheki kudlakela.
Nizawukholisa njani umkhankaso wami? Njalo ngizasebenza njani labo? Nizabakhangela njani emehlweni sokudlule lokho? Mina ngokwami, I condemn violence to no uncertain terms. It's not necessary and it should never be perpetrated.
Ngimele umsakazo we-Studio 7 ikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu.
sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Umoyi unkosikazi Zodwa Dabengwa, obhubhele eNgilandi kumaviki amabili edluleyo, ukhangelelwe ukulethwa ekhaya eZimbabwe ngolesine weviki ezayo, ukuze ayebekwa entaba zinduna eceleni komkakhe uMnumzana Dumiso Dabengwa, owayengumkhokheli wezaphu.
Isikhulumi semuli uMnumzana Jabulani Dabengwa uchasisa kabanzi.
Kumalungiselelo ethu osokusobala ukubana bayasuka lomzimba kamama mhla ka 4 July bayefika ebusuku mhla ka 5 eHarare, bese kusuka eHarare ekuseni sokubuya ngapha koBulawayo. Kuthi ukuthi-ke umsebenzi ozaba khona ngoMgqibelo asikagcolisisi ukuthi kuzakwenzelwa ngaphi inkonzo, kodwa izabe ikhonapha koBulawayo. Then enye eyokugcine yokuyambeka izakwenzelwa entaba zinduna.
Kusasa mhlaka-1 Ntulikazi kuzaphathwa inkonzo yesikhumbuzo eNgilandi, ebesesuka khona mhlaka-4 Ntulikazi ngolwesibili esiyafika eHarare ngelanga elilandelayo, lapho okuzaba le nkonzo esuka eNyaratso esiya koBulawayo. Kuza kuba lomthandazo njalo enkonzweni e-African Methodist Episcopal Church iGumtree Branch esiyalala ku-39 Diamond Drive e-Four Winds emzini wakhe. Kube le nkonzo yokumvalelisa mhla ebekwa, uZulu uzakwaziswa ngalapho okuzaphathelwa khona inkonzo andubani ayebekwa entaba zinduna. Unkosikazi Dabengwa ubhubhe mhla ka-15 Nhlangula ngemva kokukhulelwa umkhuhlane wemvukuzane okweminyaka. UMakhumalo wayezelwe ngomnyaka ka-1947, uchiye abantwana abahlanu nabazukulu abathathu. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Hele Botswana lithi isizo salo yikuthi libonele eZimbabwe likhuba ukhetho olukhululekileyo njalo oluzaphumelela. Lelo lizwe lithi njalo ukungaqhubi kuhle komumo womnotho waseZimbabwe kugcina kusinda eLebotswana, ngoba abanengi abadabuka elizweni elingomakhelwane bagcina bebalekela khona ngale. Intathele zindaba ye-Studio 7, uMqondisi Dube usipha lolu daba.
Khuluma lentathele zindaba eHabron olwesithathu umphathi ntambo obona ubudlelwano beBotswana lamanye amazwe omhlaba uDokotela Lemogang Kwabe uthi uqakathekile ukuthi leZimbabwe libambe ukhetho olukhululekileyo. UKwabe uthi umhlubulo wangezansi kwezwekazi le-Afrika uneziqondiso omele zilandelwe uma uqhutshwa ukhetho ngemfanelo.
Njengelizwe elilombuso wabantu ngabantu, umbono wethu, isifiso sethu yikuthi ukhetho lolu lube ngolukhululekileyo, kumele lube ngoluletha impumela ukuze sithi lukhululekile.
UKwabe uthi umbiko ozakhitshwa liqula lenhlanganiso ye-Southern African Development Community Observer Mission yiwo ozakutsho ukuba ukhetho lukhululekile kumbe hatshi, kodwa ugcizelele ukuthi njengeBotswana bathatha umbuso wabantu ngabantu ngokuqakatheka, ngakho bakhangele okufanayo kwamanye amazwe afana leZimbabwe.
I want to assure you that Botswana takes seriously the issue.
Ngithanda ukuqinisa ukuthi thina njengeBotswana sihambisa phambili umbuso wabantu ngabantu, nokuthi ngokube lokhetho olukhululekileyo sifisa okufanayo kuyenzeke eZimbabwe.
Uthi okwenzakala eZimbabwe okufana lomumo womnotho ngamanga kahle kuyalimaza eleBotswana.
Because the Zimbabwean people move to Botswana.
Abantu beZimbabwe bayachapha babuye ngapha, kugcine kusiba yithi esiba lomthwalo wokubagcina.
Umongameli Emerson Mnangagwa olobudlelwano lomongameli weBotswana uMnumzana Mkhwetsi Masisi yena uthembisa ukuthi ukhetho lolunyaka oluzabanjwa ngoMpalakazi luzabe lukhululekile, kodwa abamabandla aphikisayo bathi inkundla kayilingani ibandla leZANU-PF kilo elilawulayo okwenza ukuthi ukhetho lungabi ngolukhululekileyo. Ocubungulayezwa umbusazwe uMnumzana Efihlela Ncube uthi kuqondile ukuthi amazwe afanele eBotswana azame ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo eZimbabwe.
Kuyinto enhle kakhulu ukuthi izwe laseBotswana nawo wonke amazwe ezwekazi le-Afrika langaphandle kwe-Afrika bancedise iZimbabwe ukuba kuphume ukhetho olukhululekileyo loluzaveza intando yabantu ngendlela ecacileyo kuvimbele ukuqhubeka kombango ophathelene lepolitiki kulungise zono ezenotho ezithi nqazi kulesi simo zichithela abantu ngaphandle abeZimbabwe bayigcina beluhlupho kuzizalwane zalawo mazwe.
Uncube uqhubeke esithi kodwa kumelanga kuphele kunkulumo kuphela, kumele kube lamanyathela abambekayo uma kukhona abangahambisi ukhetho ngendlela eqondileyo.
Yebo kambe bangakhuluma kodwa kumele bedlule kukhulumeni bakubeke kucace kahle kuba abantu beZimbabwe kuzo zonke izizalwane zeZimbabwe kuhulumende weZimbabwe kuwo wonke amaqembu ezombusazwe weZimbabwe ukuthi ongalandeli intandweni ngovimbela ukhetho olukhululekile kasoza luthole usekelo eBotswana, eAfrika lakuyo yonke indawo kodwa uzajeziswa ngendlela enkulu kakhulu.
Ukhetho luza ngesikhathi kwaba lokukhala ukuthi ukukhwezwa kwentengo yalabo ababefuna ukuncintisa kwavalela iningi phandle ongabuyisela emuva umbuso wabantu ngabantu ngoba ukhetho selungenwa abalemali kuphela. Abanye njalo bakhala ngogwalo loluhlu lwabantu abazavota besithi amagama abo awakho kumbe asuswa afakwe kwezinye indawo lapho abangavoteli khona. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiseHabron kweleBotswana.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Eli olaleleyo ngumsakazo we-Studio 7 e-Voice of America esakaza ise-Washington DC. Uhlelo Woza Friday liviki sihamba leqembu elicula umdumo owerumba elizibiza ngokuthi The Foundation Brothers. Sesiqalo lona eselethule idlalade elitsha leli qembu licula likwele South Africa. Nangu umkhokheli walo ubeke ithemba moyo exoxa lo ntungamili inkomo owe Studio 7.
Mina ngizalwa esigabeni semathopo eBanja, ngihamba nomfowethu uMelis Dube, yena uphuma eDigwane. Leli lidlalade eligcwele eline-7 track album, isihloko salo sithi Ulwandle Olubomvu. Ngonyaka ophelileyo sithe siqala nje sifika nje besikhiphe i-single track, so manje silandelise nge-albhamu eligcweleyo. I-albhamu eligcweleyo ile ngoma ezingu-7.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ofuna ukusithola, thina ngasese sisebenzela eGoli, iqembu lethu liseGoli, sikhuluma nje sisenga sisekholi sisebenza sisekholi inumber zethu nezekholi zikanje +27734089009 lapha uthola mina uMox ngegama lomsebenzi elibizwa uMox then bese kuthi la futhi ngegoli +27734079653965 uthola umelusi uzothola umelusi lapho izinamba zegoli nje mangabe ufuna umculo wethu uyasithinta lapho uyawuthola
ubachiyela wapha mazi abalandeli
abalandeli zizathanda ukuthi bengayikhathali bengaphela amandla ngokusisekela kabasisekele bethenge kithi umculo wethu hayi lezi zinto zepirates ukuthi besupporte ipirates sinayo indlela eningi yokuthengisa thina siyakuthengisela nge-airtime siyakuthengisela nge-Hollywood voucher kuya ukuthi kuphi nje noma even nasekhaya eZimbabwe i-same thing e-South Africa i-same thing noma iseBotswana i-same thing
Ngilethemba liukholisile umculo wabafana laba abe The Foundation Brothers. Ku-Live Talk lamhlanje siqhubekela phambili sikhangela amalungiselelo okhetho olukhulu lokudinga amakansela, amalunga edale lephalamende kanye lomongameli oluqhutshwa mhla ka-23 Ncwabakazi lonyaka. Abangathandaki ukuthi bangene kulolu hlelo lilakho ukuba ukusithinta ku 202 oh inamba zocingo azaziboni kodwa ke lilakho lilalo ithuba lokuthi lingene kulolu hlelo selugqibake lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje Oliver Lelisayo Praxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakare.